kubvanyika yawana kuzvitonga kuzere vaimbi vakawanda vaisimukira nekuda kwekuti vaimba nziyo dzinokudza nekupembedza hurumende kana chete dzisingaonikwe sedzinechekuita nezvematongerwo enyika. Asi vaimbi vakaita saThomas Mapfumo vakazosiya zvekupembedza hurumende vachitanga kutsiura nekunongedza pavaiona separi kupotswa nehurumende uye kuimba nziyo dzinobata nyaya dzemagariro everuzhinji. Izvi zvakaita kuti mimanzi yaMapfumo isaridzwe panhevenyuro dzehurumende munyika uye kuti ashungurudzwe zvekusvika pakuzotiza munyika achienda kuAmerica uko ari kusvika nhasi. Mapfumo anoti vaimbi muZimbabwe vachiri kumbonyikidzwa kodzero dzavo uye manyepo kuti hurumende iripo inokoshesa kodzero dzevanhu.
Tiri kutaurei kana tichitaura nezvenyaya yeindependence, nyika haina kusununguka kwete. Vangataure zvimwe zvinhu zvakawanda vachitaura kuti Smith akazenga akati, aiwa Smith akati ngaatori beta because aidevelopa nyika ka.
Pavaimbi vanhasi, muimbi wemusambo wedancehall Wingy D anonzi ndemumwe wevaimbi vari kuonekwa sevanofumura hurumende kuburikidza nenziyo dzake idzo dzinonzi nevamwe dziri kuburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu munyika. Nekuda kweizvi nziyo dzake dzinonzi hadzicharidzwewo pane penyuro dzehurumende. Osai Chipanga uyu anonziwo nevamwe anoimba nziyo dzinoburitsa pachena kutambura nemararamiro everuzhinji, vamwe vachiti anoimba zvematongerwo enyika. Ndemumwe muimbi anoti anobatwa nekunze kweruoko uye mimanzi yake haicharidzewo pane penyuro dzehurumende. Ukuwo mumwe womuimbi wemusambo wempira Jane Marimo anoti nyika yeZimbabwe yakasununguka, nekudaro vaimbi havafanirwe kutya kuimba zvinobata upenyu hwevanhu.
Kukurudzira kuti kumamusicians vese vari kuimba sezvemazuvano, ngationei kuti izvo zvatiri kuimba zviri kukurudzira chii musociety yatiri kugara, munyika medu matiri kugara, ende ngativei open kana hurumende yedu izive kuti vanhu vayo vari kudawo zvakadai zvakadai.
Muimbi anoimba ari muguta reBulawayo Jays Marabini anotiwo zvakakosha zvikuru kuti vaimbi munyika vasununguke kushandisa mimanzi yavo kusimudzira tsika nemagariro pamwe nebudiriro pasina kutya. Gweta rinorora kodzero dzevanhu vari mukuru weZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzika Maibere vanoti zvinorwadza zvikuru kuti vaimbi vemuZimbabwe vachiri kumbonyikidzwa kodzero dzavo makore makumi mana nemana nyika yawana kuzvitonga kuzere, vachiti Zimbabwe inofanirwa kuremekedza bumbiro remutemo.
Iko kukutochikora bumbiro remutemo section ye freedom of artistic expression. Saka tinokurudzira veruzhinji vehurumende venhefenyuro kuti vange vachitsigira vaimbi nekudzivirira zvekare kodzero dzavo dzekunge vachishandisa udobidobi hwavainawo hwakasiyana siyana.
Asi hurumende inoti Zimbabwe inokoshesa kodzero dzevanhu uye mashoko ekuti vaimbi vanoshora mabasa akaipa ainobata vachiri kumbonyikidzwa asi echokwadi. Gurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Muswere vanoti hurumende yavo yakaita basa guru kuona kuti kodzero dzevanhu dzakachengetedzwa uye mitemo yakawanda yakatovandudzwa.
The Second Republic has made significant progress in ensuring a safe, free and competitive operating environment. This has been done through enactment of media friendly laws and the repealing
pasi peutungamiri hwavamunangagwa yakaita basa guru mukuona kuti munhu wese awana mukana wekutaura akasununguka kubudikidza nekuvandudza pamwe nekubvisa imwe mitemo yaikanganisa mashandiro evanhu.
Nengo dzebato rezanu PF dzinopomerwa mhosva yekuve pamberi mukumbunyikidza nekushungurudza vaimbi vanoonekwa sevanoshora hurumende. Asi mushandi mukuru muofisi yezvekuburitswa kumashoko mubato iri vaFarai Marapira vanozviramba vachiti manyepo anoitwa nevanoda kushora bato ravo nehurumende iripo. VaMarapira vanoti bato ravo rinoremekedza bumbiro remutemo.
Isu hatina muimbi watakamboshungurudza sezano PF. Kubva kuimbe vakaimba vanova Mapfumo vana Zvakadzwa vainzi kuimba kwavo kunotsoropodza hurumende, hakuna akambosungirwa nauye kuti kune nzira yakati yakaimba.
Vakafanobata chigaro chemukuru weNational Arts Council of Zimbabwe amai Barbara Gotore vanoti sangano ravo rinokoshesa zvido zvevaimbi vachiti vanoshanda nehurumende kuti chikamu ichi chisimukire. Sangano reUNESCO rinoti chikamu 61 chebumbiro remutemo yenyika chinopa kodzero kuva vana veZimbabwe kusanganisira vaimbi kuti vataure zvavanoona kuburikidza nemimhanzi kana kudetemba. Asi sangano reAmnesty International rinoti kodzero dzevanhu dzekuti vataure vakasununguka dzichiri kumbunyikidzwa muZimbabwe. Sangano iri rakadoma mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Act uyo wakasainwa nemutungamiri wenyika muna 2022 sechimwe chimingaidzo chiri kushandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu kusanganisira vaimbi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.